kurudziro iyi yaitwa pachiitiko chekucherechedza zuva reWorld Kidney Day pampilo Central Hospital muBulawayo nhasi. Muzvare Christine Ndlovu, avo vane makore makumi maviri nemaviri, ndomumwe wevanhu vanorwara nechirwere cheitsvo uye vakatanga kurapwa nenzira yedialysis makore maviri apfuura. Muzvare Ndlovu vanoti vanofanirwa kugezwa ropa ravo nemuchina wedialysis katatu pavhiki, asi vanongogezwa kaviri chete nekuda kwedambudziko rekushaya mari. Vanoti dai pasina tsiye nyoro dzemunhu ari kuvabhadharira mari iyi, vanofunga kuti dai vakatoenda kwamupfiga nehwe kare.
Ndakatanga dialysis 2 years back and it's quite expensive. Per session is $105. Ndinobhadharirwa namurungu anosenzerwa nagogo vangu. Ndianobhadhara zvese. Diasiria, I'll be gone right now.
Vajabulani Nyati vane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa uye vave nemakore anoda kusvika makumi matatu vachirapwa nemuchina wedialysis. Vanyati mugari wemuBulawayo, asi pane imwe nguva vakatombonogara muguta reHarare kuti varapwe sezvo muBulawayo maisave nechipatara chaive nemuchina wedialysis panguva iyoyo. Vanyati vanoti hurumende inofanirwa kuti zvipatara zvakawanda munyika zvive nemuchina iyi, uye vanokurudzirawo kuti hurumende ione kuti mari inobhadharwa pakurapwa idzikiswe kunyanya muzvipatara zvehurumende.
Chichemo chagumo hurumende ndekuti mameshins awande, nokuti havazi vese vanhu vanokwanisa kuti vaende kumaprivate sector kuti vanoaccessa dialysis. Maconsumables nerimwe dambudziko ratinaro stereki, nokuti anodhura haikona kubichana, zvokuti an average person haakwanisi kuti awatenge maconsumables acho. Kana usina zvinhu izvozvozvo hauzokwanisi kuti uite dialysis.
Mukuru wezvirwere zvisingatapuriranwe mubazi rezveutano Dr. Gibson Mhlanga, avo vataura vakamirira gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, vati vachakwidza kuvakuru vakuru mubazi rezveutano zvichemo zvataurwa nevamwe vane chirwere cheitsvo. Dr. Mhlanga vabvuma kuti hurumende yakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana panyaya yezvirwere zveitsvo, kusanganisira kushaya namazvikokota vakakwana. Pari zvino munyika munongove nana mazvikokota veitsvo vana chete. Mumwe mazvikokota weitsvo Dr. Rumbidzai Dawa, avo vange varipowo pachiitiko ichi, vati rimwe dambudziko guru munyika nderekuti vanhu vakawanda havana ruzivo pamusoro pezvirwere zveitsvo, vakati zuva reWorld Kidney Day rinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo urwu.
Zvatiri kusangana nazvo pari zvino ndezvekuti vanhu vazhinji havasi kuziva nezvechirwere cheitsvo. Ndiko kusaka tine zuva rekupemberera ratinoti pachirungu World Kidney Day. Mugore rino ra2018 rabva rasanganiswa nezuva reInternational Women's Day. Saka tiri kunyanya-nyanya kutaura pamusoro pezvirwere zveitsvo nekuwanikwa kwazvinoitika mukati mevanhukadzi. Vazhinji muno muZimbabwe havana ruzivo nezvezvirwere izvi. Saka zuva rakaita seirori tinorikoshesa zvikuru kuti tive tinotaura nevana veZimbabwe tichivayeuchidza nekuvadzidzisa pamusoro pezvezvirwere zveitsvo.
Muzvare Rumbidzai Mashinge, avo vanoshanda nesangano reKidney Association of Zimbabwe, vanoti sangano ravo rakavambwa nevamwe vanhu vanorwara neitsvo kuti ribatsirewo vamwe vanhu vanorwarawo nechirwere ichi, pamwe nekuedza kuti veruzhinji vave neruzivo rwakakwana.
Yakavambwa nemamwe mapatients vane condition yemakidneys. Vaona need yokubatsira vamwe vanotambura vasingakwanisi kuwana yetinoti dialysis kuti vakwanise kurarama necondition iyi. Association inobatsira kuvatengera zvimwe zvainokwanisa kana mishonga nekuvabhadharira.
Zuva reWorld Kidney Day rinocherechedzwa pachina chevhiki rechipiri mumwedzi wakurume gore rega rega, uye rakatanga kucherechedzwa mugore ra2006 zvichitevera kurudziro remasangano maviri reInternational Society of Nephrology nereInternational Federation of Kidney Foundations. Chirwere cheitsvo chiri pazvirwere 10 zvinonyanya kuuraya vanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.